Ini jini marvelous mflanganya huye ndichiti yeino misore na uzedu zanasi muvuro. Nyamavuvu 2018. Mutunga miri webato rinopikisare MDC Alliance wa Nelson Chamisa. Vauza vatorive na umu Harare nasi kuti vane chivimbo chekuti Darere Constitutional Court richavapa mutongo wekuti ndivo vakakunda musarudzo. Vatori zano PF rinotiwo rine chivimbo chekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndivo vakakunda uye nasi raendesa mamwe mapepa kuDarere Constitutional Court iro richatanga kuzeya nyaya iyi nechitatu. Vanopikisa vanopomera hurumende mosva yekuvashungurudza munyaya dzavanoti dzakarerekera kune zvematongerwo enyika, asi hurumende inoti manyepo kuti pane vari kushungurudzwa. Zimbabwe neBotswana dzonyorerana chibvumirano chekusimbisa kudyidzana kwadzo. Vatungamiri venyika mbiri idzi vachitarisirwa kusangana kamwe chete pagore kuzeya nyaya yebudiriro. Nyanzvi nevanhuwo zvavo vozeya danho rehurumende rekuti vanhu vane chirwere cheitsvo varapwe pachena muzvipatara zvehurumende. Muchirongwa cheLife Talk na8pm tiri kutarisa nyaya yekukwikwidzana kwezvakabuda musarudzo kuConstitutional Court uye mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.